paitwa munamato wekurangarira mambokadzi Elizabeth pakereke yeAnglican yeSt John the Baptist Cathedral muguta reBulawayo nhasi, vamwe vatendi vachirangarira kushanyira kwakaita mambokadzi kereke iyi. Queen Elizabeth vakapinda svondo pakereke iyi pamwe nemurume wavo mushakabvu Prince Philip pavaive munyika mugore ra1991. Anai Veronica Majoni, vanhuwe mtendu ya Anglican, njamuwe wanu wakapinda chechi pakashanya Queen Elizabeth, uye wadza Studio 7, kuti wanu rangarira chiti kwechine mufaro, sezo waka kwanza kuwe mumwe wanu wa shoma shoma, wakako kwa musi uyu.
Saka ndi father spirit kuti, you know, I was one of those bakandani wa kuti, ki nirivive vechitema, pasezisi ya chona, ya hebe sezisi ya ina kizandi, lukunye perai, and she was still very young by the
Mumwezve mutenderi amai Isabel Mupita vakakwanisa kupindawo svondo pakashanya Queen Elizabeth, uye vati vanoona izvi zvichipa kereke yaSt John the Baptist chiremera chikuru.
Takaitawo mumwe wevashoma vakabvumidzwa kuti vapinde tichatenda sevhisi yakanga ichitwendeani ichiitirwa Queen Varamboya kuno ndibve takatenda sevhisi yacho. Tikanakidzwa nekungomuonawo makore anga ainawo, hatinyanyi kuchema zvakanyanya, tinotofanira kunga tichicelebrata upenyu hwakararama, because vashoma vachazosvika makore akadaro. Saka tinoapreciate Mwari wako vachengeta kwenguva yakareba kudaro.
Kunyange hazvo vakange vasipo pakashanya Queen Elizabeth, mumwe wamutenderi vaPatrick Machatya vatiwo vanoona chiri chinhu chinoyamurika kuti mambokadzi vakashanyira chechi yaSt John the Baptist. Vati zvisinei nenhoroondo yekupambwa kwaiyo kwakaitwa nyika yeZimbabwe nenyika yeBritain, Queen Elizabeth vanorangarirwa neruremekedzo.
Toziva kuti vakanga vari macolonizers eZimbabwe then Rhodesia, but ruzivo rwese nezvinhu zvese zvatakaita nekukura kwese kwatakaita taingoziva kuti kuna Queen Elizabeth. So tinoti isusu chikomborero chikuru chatakawana kubva kuna Mwari. Although taiti tange takadzvinyirirwa, asi takangwadzwa up to now, and tinofanira kukudzwa izvozvo. Saka tinoti mweya wavo urare murukare, mhuri yavo yavasiya inyaradzwe.
Mufundisi wepachechi iyi Reverend Fritz Madida vati vaona zvakakodzera kuti svondo yanhasi vaikumikidzwa mukurangarira Queen Elizabeth semucherechedzo wekukoshesa kushaya kwavakaita, uye nekuti samambokadzi ndivo vaive mukuru wechechi yeAnglican. Vatiwo macheya akagarwa naQueen Elizabeth namushakabvu Prince Philip ari kuchengetedzwa muchechi iyi semucherechedzo wekurangarira kushanya kwavo. Vakatiwo chiviro yavo ndeyekuti mwanakomana wavo King Charles III achafunga kushanyirawo chechi iyi sezvakaita mai vake.
Queen na Duke vakauya kuno na 1991 vakazopinda service pano yeMartins. Macheya avo takava preserva achiripo. Hopefully King Charles vachauya naLady Camilla, macheya aripo.
Pane bhuku rekunyora mashoko enyaradzo kana kuti Book of Condolences muchirungu rakavhurwa muchechi iyi mushure mekushaya kwaQueen Elizabeth, uye Reverend Madida vati vanotarisira kuti bhuku iri richaendeswa kumhuri yavo mumwedzi waGumiguru. Chechi yeSt John the Baptist yakavakwa mugore ra1910. Mutumbi wamambokadzi uri kupfuura nemaguta anosanganisira Aberdeen, Dundee nePerth. Muguta reEdinburgh, Scotland, vanhu vachaonekana nemutumbi uchange uri muPalace of Holyrood House usati waenda kuSt Giles Cathedral mangwana. Nemusi wechipiri mutumbi uchatakurwa kuendeswa kukereke yeSt Giles Cathedral. Musi uyu mwanasikana mumwe chete wamambokadzi Princess Anne achaperekedza mutumbi kuimba yehushe yeBuckingham Palace kuLondon, uye uchatakurwa nendege yemauto yeRoyal Air Force Aircraft. Kunyange vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatumira mashoko enyaradzo, vamwe vakaita sevebato reEconomic Freedom Fighters of South Africa vakatumira mashoko kuvatori venhau vachiti hapana chekuchema nekuti rufu urwu runovarangaridza uipi hweutongo hweBritain muAfrica pasi pamambokadzi apo vanhu vaibatwa senhapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Msengi.